1977 yuko pakatanga dambudziko iri vamugabe vachipuwa nyembe mbiri zvisina umwe akabvinga akaitwa kwaari yekunzi chosi sekretari and president tikapaya mbiro yokuti mukapa munhu nyembe dzakawandisa dzikadai mangwana hamuzoni cheminai here and hazvibvumirwe zvekonstitution yekugweru hazvimo koimi magozowana simba rakafanana kudai sei ndopo kutanga po 1977 kwauya kuno kumusha maelections apera neyuforia iyaiyai hakuna kuzomboitwa zvechimwe chinhu chakanga chiratidza kuti musangano uyu une inner party democracy yuforia iyaya ndo yakaramba yomutakuratira jekitori yakanga otera yakanga yayekutokonsolidata one center of power ndosaka maiona vanatekera vakazengeona kurwa nekuti vaibvunzisisa pane patakataura kuti tawithdrawa mandate yedu yatakamupa 1975 iri kumugagawo vamwe vedu havana kunyatsoona zvakafanana nezvedu saka ini ndiri kutoti pavasvika nhasi apa isu ndo patakasvika mwedzi mitatu yapfuura iyo tange takazoona kare tiri kumozambiki kuti aa munhu haanzarwo ndokutogadzira munhu kuita dikiteta uku
asi munofunga here kuti zvinotambirika
ndo dynamic yakunakidza iyoyo vakandemiri kuti onzi muridzi womusangano ndiyane muchanzwirira vamwe vachiti tisaka ufoma imi makaita kuzojoina ozvese zviya zviya zvokunzi muri charity organization zviya zviya kushora kuti mushaitwe simba musangano wamakasevenzera
ivo vamugabe munofunga kuti vatambira sei chiitiko ichochi
iye zvinoizvi vari mushoko muchanzwa pane achanenedzeura mhosva yekunzi ndiwa wakonzeresa vanhu ava kuti vazoona sakumaonero aya nokuti havabhelivhe kuti munhu pachake ega anokwanisa kuzvifungira hamunzwe munhu akataura nezvokuti ndine nzara kwonzwa kutumwa nemafurenji kana kuti nemaamericans iwewe zvaukanga wataura kuti ndenzara saka makomrades aya paachapa ari kutaura izvi kune kuchonzi kuno umwe munhu avafurira maamericans vanzi vandingachonzi ndo vakabhadhara mari dzekuti vanhu vaite muono iwoyo pane umwe achavhictimizwa mukati mepati imomo kunzi ndiwavafurira vanhu ava
ko nyaya yekutiwo vakarwa honda vanogona kuzotsemurana nepakati zvichiburikidza nechiitiko ichochi munozvionawo sei izvozvo
hakune zvakatoitika oni zvakatoitika izvozvo nokuti kune vane tarisiro yekuti ticharamba tichiwanikidza mafufu ava vakange vadzingwa ava isi vamwe tichazowana chimepu chakati kurei variko vakadaro avo kune vachazoti isu aiwa isusu taneta nazvo izvi regai tinotanga zvedu tinotanga wedu musangano chaiko chaiko kuti ngatitange musangano wedu isusu mawar veterans nokuti tisakanga tichiseedza tiine vanhu kana kuti ngatiendei tinobatana nevamwe tizodai nekutiwo zvinozvine zvakuzodiwa izvo zvokuti vanhu vese vemuzimbabwe vanofanira kubatana munational fund hombe kuti vabvise dambudziko ranetsa nyika iyi.